Muongororo yepew Research Center iyi vanhu vanodarika zvikamu makumi matatu nematatu kubva muzana kana kuti 33.3% vanoti vane pfuti. Iyi ikodzero iri mubumbiro remutemo asi ichikonzera mutauro munguva yesarudzo yemutungamiri wenyika. Semuenzaniso, pakapurwa vana vechikoro nepfuti kuFlorida muna 2018 vaive mutungamiri wenyika panguva iyi vaDonald Trump vakasangana nemhuri dzine vana vainge vaurayiwa vakataura nezvenyaya yepfuti. VaTrump vakati:
"Izvi zvave nenguva zvichiitika. Pave nemianzaniso yakawandisa, asi tichazvigadzirisa."
Panguva yavaitungamira nyika, vaTrump vaikoshesa nyaya yekusimbaradza kudzivirirwa kwezvikoro uye vachikurudzirawo kuti varayiridzi vatakure pfuti. VaTrump vakaudza sangano revanorwira kodzero dzekuti vanhu vave nepfuti reNational Rifle Association kuti pfuti dzakakosha panyaya yokuzvidzivirira.
"Our country is going to hell. Rapacious gangs."
"Nyika yedu yananga kumawere. Vanhu vanoita zvechigevenga vari kuita zveutororo vachishungurudza vanhu mumigwagwa. Asi Joe Biden nekuda kwekusabata nyaya iyi nemazvo ave kuita kuti titarisane nehondo yepasi rose yechitatu."
Muna 2022 pakauraya mumwe mukomana wechidiki vana vechikoro gumi nevapfumbamwe kuTexas, mutungamiri wenyika vaBiden vakati panofanirwa kutorwa matano.
"As a nation we have to ask when in God's name
zvitara Mwari ishe wedu kuti tichasimudza izwi rini tichishora vanoda kuti vanhu vose vave nepfuti nevasina kukodzera. Ndirini watichaita zvinhu zvatinotarisirwa kuita uye zvatinoziva muhana dzedu kuti tinofanira kuita."
Muzinda wemutungamiri wenyika weWhite House muAmerica nenhengo dzedare reparamende reCongress kubva kumaRepublicans nemaDemocrats vakawirirana kuti pave nemutemo wekuti zvisave nyore kutenga pfuti kune vechidiki nevamwe vanogona kuzvikuvadza kana kuva njodzi kune vamwe. VaBiden vari kutsvaka rutsigiro munzvimbo dziri kuurayiwa vanhu nepfuti vachishandisa mitemo mitsva iyi.
"I signed the most significant gun safety law in nearly 30 years, which I know matters."
"Ndakaisa ruoko rwangu pamutemo wakakosha mukudzivirira kushandiswa kwepfuti zvinove zvainge zvisati zvamboitwa makore makumi matatu."
Kubva zvasarudzwa vebato remaRepublicans vakawanda mudare reHouse of Representatives muna 2022, hapana mimwe mitemo ine chekuita nekuvandudzwa kwekutengeswa kwepfuti yakadzikwa. Mutauriri webato remaDemocrats mudare iri vaHakim Jeffries vanoti izvi zviri kukonzerwa nevatsigiri vaTrump.
"Today, the MAGA extremists in the do-nothing Republican Congress are leaving town without meaningful..."
"Mazuva ano vanozviti MAGA vanopfurikidza mwero nevedare reparamende risina charinoita remaRepublicans, avo vari kumboenda pazororo vasina kana mutemo mumwe chete une musoro wavadzika kugadzirisa nyaya yekurayiwa kwevanhu vakawanda nepfuti muAmerica. Ndivo vakonzera matambudziko munyika, apa kuti pfuti dzitove chirwere chinonetsa kupedza.
Tsvakiridzo yakaitwa nePew Research Center inoratidzawo kuti maonero panyaya yepfuti inosiyana nekuti munhu anotsigira bato ripi. Vanotsigira maRepublicans vane mukana mukuru wekuva nepfuti zvichienzaniswa nevanotsigira maDemocrats. Nyaya iyi yatumirwa naScott Stains weVoice of America, mukaiverengerwa neni Tanonoka Wande weVOA Studio 7 muWashington DC.